Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Kana kwa tereri, tunosanga na kaka manero anasi, uli musi wechipiri, kuvumbi 13, 2021. Maka tereri la Studio 7, nefinyuri enya zirigiti kama Zimbabwe, zamulo pia na Studio 7, iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kwava nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reWorld Health Organization WHO rinoti nhomba dziri kushandiswa muZimbabwe dzakagadzirwa kuChina hadzisati dzatambirwa nesangano iri zviri pamutemo. Mumiriri weHarare West mudare reparamende vari nhengo yeMDC Alliance muzvare Joana Mamombe nemutevedzeri wasachigaro mubokare vechidiki muzvare Cecilia Chimbiri vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Dare rinopa mutongo unomisa danho rakanga ratorwa neHealth Services Board rekurambidza mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaino kidongo kumirira vakoti munhaurirano dzemihoro. Indwe mimwe emisoro inawo dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reWorld Health Organization WHO rinoti nhomba dziri kushandiswa muZimbabwe dzakagadzirwa kuChina hadzisati dzatambirwa nesangano iri zviri pamutemo kuitira kuti dzishandiswe neveruzhinji mukuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. WHO inoti ichiri kuongorora nhomba idzi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumiririri wehumu Zimbabwe, Dr. Alex Gasasira, vati nhomba dzekuChina dzinogadzirwa neSinovac neSinopharm dzavai padanho repamusoro-soro mukuongororwa, uye vanotarisira kuti panopera mwedzi uno wakubvumbi huyu inenge yapedza kuongorora nhomba idzi.
The stand of WHO is to encourage vaccination. We also encourage all vaccine manufacturers to submit the information about their vaccines to WHO as soon as possible so that WHO can review and include those vaccines in the WHO approved list. So those ones are amongst the vaccines that are at a very advanced stage of being evaluated. We do hope to get the WHO position, you know, before the end of this month or early next month.
Sehu tinokurudzira kubaya kwenhomba, tinokurudzirawo vagadziri venhomba kuti vakurumidze kuunza kuhu information nechepita nenhomba dzavo kuti tiongorore pamwe nekuisa pamushonga inenge yatendedzwa nesangano rehu. Mishonga inogadzirwa neSinovac neSinopharm ndeimwe yavepadanho repamusoro-soro rekuongororwa. Uye tinotarisa kuti panopera mwedzi kana kutanga kumwedzi unouya huu inenge yazivisa pamire nhomba idzi.
Mashoko avagasasira anoburitsa pachena kuti nhomba dzeSinovac neSinopharm dziri kushandiswa munyika hadzisati dzapiwa chitambi nehuu kuti dzishandiswe neveruzhinji. Vachibvunzwa neStudio 7 kuti zvinhu zvinotarisirwa here kuti nyika dzishandise nhomba dzisati dzakomekedzwa nehuu, vagasasira vati sesangano vanokurudzira masangano anotarisa mishonga munyika dzakasiyana-siyana kuti aongorore nhomba idzi dzisati dzashandiswa. Vagasasira vati sangano rinoongorora nekubvumidza mishonga munyika reMedicine Control Authority of Zimbabwe rakati rakatarisa nhomba iyi rikagutsikana kuti yakanakira zvizvarwa zveZimbabwe. Zimbabwe pari zvino iri kushandisa nhomba mbiri dzekuChina, yeSinovac neSinopharm. Nhomba dzekuChina idzi dzinonzi dzaita mutauro kune dzimwe nyika, kunyanya nhomba yeSinovac inonzi dziviriro yayo yakaderera pane zvaive zvataurwa neChina. Mutungamiri werimwe remasangano anomirira madhokotera anoshanda akazvimirira, Dr. Johannes Marisa, vaudza Studio 7 kuti kana nhomba ichidzivirira nezvikamu zvinopfuura makumi mashanu, chinhu chakakosha mukudzivirira ndufu nezvikamu izvozvo.
Kana paine protection iri above 50% saizvozvo, tinototi half a loaf is better than nothing. Pane kuti tibve tatorambira kure tobva tati aiwa mavaccines aya ashandi, mavaccines aadai, aiwa. Iyo 62.5% inowanikwa kune vamwe vanhu, chinotori step yakakosha kune ruzhinji sezvo anenge achipuwa kuna vanhu vakawanda.
Vamarisa vatiwo kana vanhu vakabayiwa pamwe nekutevedzera zvinokurudzirwa zvekupfeka mamaski nekusaungana nekugesa maoko zvinobatsira mukurwisa chirwere ichi. Vamarisa vatiwo mimwe mishonga inonzi nedziviriro iri pamusoro inonetsa kushandisa nekuda kwezvinodiwa pakuichengetedza. Nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota vezveutano vaHenry Madzorera vati chakanyanya kukosha pari zvino kuti Zimbabwe iite tsvagiridzo yekuti nhomba idzi dziri kushanda zvakadii munyika.
Chakanyanya kukosha izvino ndechekuti hurumende yedu ichitiudzawo isu vanhu veZimbabwe kuti kushanda kwenhomba iyi yeSinopharm neSinovac yakazoira mushure kwakamira sei, nokuti tatobaya nhomba iyi kuvanhu vanodarika 195,000. Tofana kunge taane ruzivo izvino venyanzvi dzesainzi vanofanira kunge vatosevenza samu dzacho dzokuti izvo nhomba iri kushanda zvakadini.
Vamadzorera vati mashandiro enhomba anosiyana-siyana uye hapana chakaipa mukumira kushandisa nhomba kana zvaonekwa kuti hadzisi kushanda zvakanaka. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi rebazi rezveutano nezvenyaya yenhomba dzekuChina, asi vachitaura pakasvika nhomba yekutanga munyika, mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vakati zvimwe zvinotarisirwa neZimbabwe panhomba machengeterwo enhomba idzi vakapa muenzaniso wenhomba yeSinopharm iyo vakati iri nyore kuchengetedza munyika sezvo zvikwanisiro zvaidiwa zvakagara zviripo munyika. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri pamusoro muSADC mukubaya nhomba dzekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mugari reparamende vari nhengwe MDC Alliance muzvare Joana Mamombe nemutevedzeri waSachigaro muboka revechidiki muzvare Cecilia Chimbiri vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nemutongi wedare ramajistrate vaDennis Mangosi. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekutyora mitemo ine chekuita nekusatevedzera mitemo yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vachinzi vakataura nevatori venhau panze pedare ramajistrate muHarare. Dare iri rati hapana zvitsva zvachinja kubva zvavakambonyimwa mukana wekuti vatongwa vachibva kumba, richiti vakaregwa vanogona kuramba vachipara mhosva. Mune imwe nyaya, dare ramajistrate rekumasvingo rapa kanzura weMDC Alliance mukanzuro yeChiredzi vaGilbert Mutubuki mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba pamhosva yavari kupomerwa yekukurudzira vagari vekuchivi kupandukira hurumende yavaEmerson Mnangagwa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare muzvare Patience Madondo vati vamutubuki vabhadhare mari inosvika zviuru zvishanu zvemahara TGS uye varambe vachigara kumba kwavo kuChiredzi. Mutongi audza dare kuti vamutubuki pamwe chete nevamwe vatsigiri vebata ravapfumbamwe avo vakasungwa vakapiwawo mukana wekubhadhara mari yechibatiso zondo rapera vakapora mhasva iyi musi wa11 mwedzi wapera pazvitoro zvemhandamabwe kwaChivi. Gweta riri kumirira vamutubuki vaMartin Mureri veZimbabwe Players for Human Rights vati vamutubuki vanzi vadzoke kudare musi wa6 mwedzi unouya.
Tauya pakoti tapinda mukoti vapiwa ivo bhero vanzi vabhadhare 5,000 RTGS with the clerk of court Mashingo.
Vamutubuki vanzi vakaita musangano zvisiri pamutemo uye vaifurira vagari kuti vapandukire vamunangagwa kuita kuti vabviswe panyanga nechisimba. Mutauriri weMDC Alliance Masvingo vaDerek Charamba vati vari kunyunyuta zvikuru nekusungwa kuri kuitwa nhengo dzavo dzechidiki vachisungurudzwa mumatare nemumajeri.
Isu seMDC Masvingo Alliance mutungamiriri vanhu vachamisa hatisi kufara zvikuru nyaya yekungosundwa sundwa kunoitwa vana vadoko mayouth edu hatisindwa nyaya zivani basa rose zvitunyaya yatwe paWhatsApp tusina kana nomusoro when they are addressing real issues hatidi hurumende inogondera mukonikoni mago aripo mago iikonomi yadhakwa hakuna mabasa dhora rakadonha zvinhu hasi kufamba vanhu vanofanira zhara mombe dzaubhadhara mutero wedib $2 US dollars vanakakora mabhondi ndo nyaya dzitofanga ichitarwa nomupfupa zizi ndo nyaya ichazizifanga ichitarwa nomupfupa zinezano kudokora kusunga vana vati vangaitaura zvinhu zvewhatsapp
imwewo nyaya kanzuri yeguta remasvingo nhasi yatura mashoko ekuti yadzikisa mitero yemvura nezvikamu makumi maviri kubva muzana zvichitevera kuchema chema kwakaitwa nevagari avo vange vakutadza kubhadhara mari yakakwidzwa mubhajeti regore rino vachitaura pamusangano nevatori venhau meya weguta remasvingo vakoleni maboke vati vakatora danho iri mushure mekuona kuti vagari vazhinji vakange vaomerwa nekubhadhara mari dzemitero idzo dzakakwidzwa nezvikamu zvinopfuura mazana mashanu mubhajeti regore rino
yase zvataverenga kuti pane maareas anosvika 6 atikabata ese tikazimabatanidza neaverage inenge iri 20% takatarisana nemamiriro akaita ikonomi yedu no zvedu kuti vanhu vane kugozhegwa kwavanako kunyanya ichitarisa kuti dzimwe nguva masalaries avo haana kukwira but dambudziko rinozonyanya kuita nderekuti kwatisingatotendedzi kubata kune mari dzakawanda sekunana mvura hatigoni kukubata uyezve tinotochemawo nevagari nokuti vanotisupplya machemicals nezvimwe vakazvikwidza ende havasi kuzvitarisa kuti vagari vari kuwana mari chavo chavari kungodai mari yokuti vakwanise kutipa maservices avo
vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti mura muzvare rumbidzai magurupira ati kanzuri yakatora danho iri isina kunzwa pfungwa dzevagari nekudaro havaritambiri
zvataurwa nekansu hatisi kumbozvibvumirana nazvo kana 20% yavari kudzisa nayo chokutanga pavakakwidza kusvika mu500% vakati consult vakauya vakaitama budget consultative meetings saka takatadza kuti vari kuda kudzisa vapinde muvagari vavaudza kuti ndo zvatafunga izvozvo kuti tidzise ne20% chii zvakare 20% yavari kutaura kubatana kumeso chaiko nezvanatsuro nagudo zvavari kutiitira because ukatarisa the difference between 20% ne500% is just a drop in the ocean havana zvavaita vagari vakaomerwa nevatoreduce about half of that amount kuitira kuti vanhu vakwanise kubhadhara marets because zvichichangoitika nechekuti marets aya zvikwereti zvicharamba zvichingodurikanidzana
vagari avo vaimbobhadhara mari dzinosvika mazana mashanu dzemaRTGS pamwedzi vari kubvisa mari inosvika zviuru zvitatu zvemadhora emaRTGS mwedzi woga woga guta remasvingo rakatarisa nedambudziko remvura rave nemwedzi inopfuura mitanhatu vagari vachiwana mvura mudzimba dzavo kaviri pasvondo ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba
Dare repamusoro High Court nasira pamutongo unomisa danho rakanga ratorwa neHealth Services Board rekurambidza mutungamiri wesangano ravanamukoti reZimbabwe Nurses Association kana kuti ZINA vainokidongo kumirira vakoti munhaurirano dzemihoro dzinoitwa pasi peHealth Services Bipartite Negotiating Panel. Health Services Board yakanga yatora danho iri ichipa chikonzero chekuti vadongo avaimboshanda semukoti pachipatara cheSali Mugabe vakanga vasisiri mushandi wehurumende mushure mekunge vasiya basa asi sangano reZimbabwe Nurses Association pamwe chete navadongo vakapikisa danho iri kuburikidza nekuenda kudare reHigh Court vachiti rakanga rakanangana nekunyaradza vadongo avakanga vaendesa mushandirwi kumatare edzimhosva mune imwe nyaya vachipikisa danho rekurambidza mashandiro evakoti aive penguvayo kana kuti flexible hours vachipa mutongo wavo mutongi wedare repamusoro Justice Webster Chinamora vanonzi vati hapana mutemo unorambidza vakoti kumirirwa munhaurirano nemutungamiri wavanoda zvisinei nekuti anoshanda muhurumende here kana kuti kwete Studio 7 yakundikana kubata gweta reHealth Services Board vachitekuteku avabva kuhofisi yegweta guru renyika kana kuti Attorney General's Office asi vadongo havanga vachimirirwa mudare navatinotenda matonhodze vekambani yemagweta yematizanadzo and Warhurst vanoti vanotambira nemufaro mukuru mutongo wedare repamusoro uyu sezvo vasimbisa mashandiro avo mukumirira vakoti
kuti vakanyora tsamba vachindimisa kuti ndi kuzvikurira manesi kana ichinge tisiri kushanda muhurumende. Izvi takaona zvakaitwa zvisiri pamutemo zvingaratidza kudare. Dare ragara pasi nhasi kuhigh court and hih court yapa mutongo wekuti haina mvumo kundibvisa kuti ndimirire vashandi ndimirire manesi. Zvinoreva izvo kuti zvaitwa nani void zvavakanga vanyora. So in short tingangoti SS board yadyiwa neZimbabwe Nurses Association.
Imi kuzoti vatore danho iroro hamuchisiri mushandi wehurumende here?
Yes, ini ndakaregedza basa muhurumende.
Saka matanho ama kutorai kuenda mberi ndeapi zvichitevera mutongo wapiwa nedare uyu? Misangano renyu rinongomirira vashandi vari muzvipatara zvehurumende chete here?
Isusu sebazi rezvina reZimbabwe Nurses Association rinomirira vana mukoti. Tinomirira vana mukoti vakawanda vakasiyana siyana. Tina vana mukoti vanoshanda kuhurumende, tina vana mukoti vanoshanda kumasiti kanzo, kuna vana mutare, vana Harare City kanzo, vana Gweru. Tine vana mukoti vanoshanda kumaprivate hospitals, kuna vana Matadei nemamwe maprivate hospitals, nevashandi vari kumamission hospitals. Vatinomirira zvinova nhengo neZimbabwe Nurses Association. Saka isu kwatiri kana tina mukoti wekuprivate watavhotera kuti ave president kana kuti ave secretary general, anonga atoripo kumiririra vashandi vavo vose vari kuprivate vari mupublic sector zvichienda zvakadaro kana kumamission hospitals. Saka ndizvo zvava zvatinirwa nedare rehigh court kuti hazvinei nekuti munhu anoshanda pati kuti agozomiririra vashandi. Saka izvi zvabva zvaita kuti isu tive tine simba rakawanda rokumirira vashandi vedu pese pese pavari.
Vanga vari mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association kana kuti ZINA vainoki dongo vari parunhare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo Benin yakamirira zvakabuda musarudzo dzakaitwa nemusi wesvondo, vanhu vakawanda vemunyika yekumadokero kweAfrica iyi vanga vakatarisira kuti nyika iyi ichaenderera mberi negwara rayo reutongo hwejekerere mudunhu iri. Asi nyanzvi dziri kuongorora zviri kuitika mudunhu rekumadokero kweAfrica iri dziri kushushikana kuti Benin iri kutevera gwara redzimwe nyika dzakaita semuvakidzani wayo Chad, iyo yakaita sarudzo musi mumwe chete neBenin, uye iri kutarisirwa kuwedzera utongi hwava Idris Deby avakatonga nyika iyi kwemakore makumi matatu. Gurukota rezveudzidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken vari muBrussels umo vari kutarisirwa kusangana nemadzisawira eAmerica ari munyika dzemuEurope pamwe nemugungano reNATO. VaBlinken vari kutarisirwa kukurukura pamusoro peRussia iri kuunganidza mauto ayo kumuganho neUkraine, uye nyaya dzekubatana kwemadzisawira eAmerica muurongwa hwemuAfghanistan. Hurumende ichiri kutsvaga nzira dzekukwezva nadzo vekunze vanoda kuuchika mari dzavo munyika kuburikidza nemusika weVictoria Falls Stock Exchange, asi makambani akawanda anoti haana chivimbo chekuti anozowana mari dzavo here dzekunze kana achinge odzida. Musika uyu wakaparurwa gore rapera negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura musika weVictoria Falls Stock Exchange muna gumi guru gore rapera, gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati uchabatsira vekunze vaichema-chema kuti vainge votadza kuburitsa mari dzavo dzekunze kunze kwenyika kubva muna 2016. Musika wekuVictoria Falls uyu wakaparurwa mushure mekunge zvinhu zvaita manyama mire nerongo paZSE. kubva muna nyama vuvu kusvika muna gumi guru makambani ekunze ainga atengesa mashares awo pa ZSE anosvika zvikamu makumi masere kubva muzana kana kuti 80% vachishandisa mukana wainge waunzwa nemusika wekutengeserana kana kuti foreign exchange auction uyo wakaparurwa nebhanga guru renyika reRBZ muna chikumi gore rapera. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoti zvino hazvisi kunyatsofamba zvakanaka pamusika weVictoria Falls Stock Exchange uyu.
Urongwa hweVictoria Falls Stock Exchange hwakaparurwa nechinangwa chekukwezva mainvestors kuti vanga vachiuya kuZimbabwe. Exchange market iri kungo dealer chete ne foreign exchange kuti nema US dollars. Paris notukana kuti company imwe chete yakwanisa kunge ichilista pamusika uyu inowe Sidco International. Nyaya yema capital inflow nema investment inflows munyika ari kuaffectwa maonero angu ne nyaya COVID-19 yaunza ma uncertainties kuma investors angada ari kuisa mari uyo zvakare ne economic environment in general munyika.
Vativo pane zvimwe zvirehwarehwa zvinoda kutanga zvagadziriswa.
Institutional reforms akaitwa anobatsirawo kuti tikwanise ku unlock more investments, more capital inflows into the country. Zvaita kuti makambani akawanda anga achida kulista pamusika weVictoria Falls Stock Exchange.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vatiwo vakawanda vachiri kuzengurira.
Vemakambani emuno nemabhizimusi ekunze vachiri kuzeza kupinda pamusika uyu. Nekuda kwemamiriro eupfumi arimo mukati menyika, takatarisa sarudzo dzegore ra2023 riri kuuya, uye dambudziko rinosanganikwa nayo nemabhizimusi emuno kuti vabudise mari dzavo kuti vaende kumabhanga ekunze, iyo yatinoti dividend repatriation inova inonetsa.
Vaboroma vati Zimbabwe iri kuonekwawo siyakageza negoka munyama.
Zita reZimbabwe senyika ekunza mari kana kuti yatingati investment destination richiri rakati svibei kunyika dzekunze, kunobva mari yakawanda iyo inonzi foreign direct investment nekuda kwezvakamboitika kumashure kusanganisira mamiriro eupfumi, matongerwo enyika uye kurasikirwa nemari nokuda kwekuchinja-chinja kunenge kuchiita mitemo yemari yemuno. Makambani anechitsama ari kutobvawo pamusika watinoziva wagara uripo weZimbabwe Stock Exchange nekuda kwekushaya mari dzavanenge vachitarisira pamusika uyu, uye nokuda kwekusamira zvakanaka kwoupfumi.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanoti vanovimba kuti mamwe makambani makuru akambomiswa kutengesa pamusika weZSE navamutuli Ncube akaita seOld Mutual achaendeswa kuVictoria Falls Stock Exchange.
Vamutuli Ncube vamboti kutenga nekutengeswa kwemashare ekambani yeOld Mutual nePPC zvimborambe zvakamira. Nenyaya iyoyo yanga yakungoitika kuti vanhu vanga vachitora mashares ivava vachiendesa kunze vobva vatengesa. Saka ndiyo inonzi fungibility nechirungu. Zvakabva zvambomiswa vachiona kuti zvofambiswa sei. Pakabva pazoiswa Victoria Falls Stock Exchange iyo inobvumidzwa kutenga nekutengeserana nemaUS dollar. Ndiwo kwanga kuchiitizwa Old Mutual nePPC neSidco dzinofanira kunotengeswa ikoko.
Mukuru weZSE vaJustice Boni vanoti kuti zvinhu zvinyatsofamba pamusika weVictoria Falls Stock Exchange panoda homwe yemari inosvika mamiriyoni matatu yekuAmerica inoshandiswa sechibatiso kuitira kuti vanenge voda mari dzavo vadziwane nyore. Vanoti vari kuumba homwe iyi vachishanda nebhanga guru renyika reRBZ. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndine Blessing Zulu.
Makanzuru emadhorobha nemaguta akawanda atanga kurambidza vagari kutengesa mabhero embatya mumisika yavo senzira yekudzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19. Asi nyanzvi dzeupfumi dzinoti uku kuomesera veruzhinji vari kupona nekutengesa mabhero sezvo munyika musina mabasa. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Kanzuru yemutare ndiyo yatanga kutora dano iri ichiti iri kutevedza mutemo wehurumende uyo unorambidza kupinza mabhero munyika pamwe nekuatengesa. Meya vemutare vaBlessing Tandi vati kanzuru yavo inotevedzera mutemo nekudaro. Kubvira pakatanga denda recovid-19 vakakurudzirwa nehurumende kuti vatevedze Statutory Instrument 6 of 2014 inorambidza kupinzwa nekutengeswa kwemabhero munyika.
But in such as of now, at if I'm good, if I'm going to see that it's guided by my statutes. The statute report was in the demo that, you know, Pagatanga COVID, you know, government was very hard on that. And I think
vati handi chido chekanzuro yavo kurambidza vanhu kutengesa mabhero sezvo achiziva kuti ndiwo pane raramo yeveruzhinji.
Vazhinji vanochema ndakaisaid kuti maclients acho vana mabeneficiaries vakaita kunge seni ndakapfeka bhero neari kutengesa vacho ese tinenge tiri panguva yakaoma parizvekozi handikwanisi kutenga panaitotenga hembe mbiri kana nhatu dzebhero. Ndakwanisa kunotenga hembe imwe chete nawo pashopu, saka uchizitotina disadvantage there.
Meya weGweru zvakare vari mutungamiri weUrban Councils Association of Zimbabwe vaJosiah Makombe vati zvave kuitika kwamutare ndizvo zvichaitwa mumaguta nemadhorobha ese munyika sezvo makanzuro asingakwanisi kupikisana nehurumende.
Asi tinenge tichitarisawo zvakare tichiongorora kuti munzvimbo matinenge tigere sevaguta zvinoakseptwa sei nevagari vedu, but tinofanira kuvaengeja tichivaudza kuti mutemo hauchatenderi kuita izvi, kuitira kuti vanhu vazive kuti vakufanira kutsvaga dzimwe nzira dzekurarama nadzo vane kurarama vachitengesa mabhero asingachatenderi.
Mutauriri wemutare Informal Traders Association vaBrilliant Mpofu vaudza Studio 7 kuti havazivi kuti makanzuro nehurumende vanoda kuti vanhu vararame sei.
Danho rutoa nekanzuro karinotoafekta ka thousands of traders kana vakutaura kuti vanhu havachakwanisi kutengesa izvozvo. Zvinoreva kuti vari kuti vavhare maflea markets here, because maflea markets they are designed to sell guzuka. Maguzuka anotengeswa mabhutsu, munotengeswa bhutsu, munotengeswa hembe and so on, munotengeswa second hand clothes.
Mutungamiri wesangano remachiremba anoshanda akazvimirira Dr. Johannes Marisa vaudza Studio 7 kuti hapana umbo hwekuti mabhero ari kubatsira kupararira kweCOVID-19.
Makanzuru kana akutaura izvi vachishandisa mareason emedicine, tingati isusu kana ndokungoshayiwavo chokutaura ikoko kuti COVID-19 yonzi yobva mubhero. Bhero rozoita 7 weeks or 8 riri muchikepe yangosina COVID-19. Kutaurawo kusina maturoko. Kana vari mamareason ngavaishandise mareason asiri medical.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti matanho ari kutorwa nemakanzuro nehurumende anoratidza kuti havazive kuti izvi ndizvo zvave kuraramisa vanhu vakawanda munyika.
Mari yevanhu vakawanda mukapinda mutaunhu munoona zvinongoratidza zvega kuti vanhu vakawanda vaakurarama nemabhero. Sei zviri kudaro? Zviri kudaro nokuti one, vanhu vari kuda mari. Chechipiri kandechekuti hembe dzacho dzidzi nezvinotengeswa zvitengeswa zvaizvo, ukada kuti uende kwana Headgers nevamashopu akadero zvinodhura, saka zvinosiyana nemaincomes yevanhu. Saka munhu wese ane njere dzakanyatsoti kweseri anotsvaga kwakachipa. Saka muchiona vanhu vachizomhanyira kumabheruko, unoona masoksi achiita $2 achiita dhora, handiti unoona hembe dzedzi zvichiita $3. Hembe yakanaka chaizvo, chako kungoitora woenda woneigeza kumusha.
Vamwewo vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vati danho iri richaomesera vakawanda munyika, asi vatiwo COVID-19 yakadzidzisa vanhu nzira dzekuita mabhizimisi, nekudaro havafaniri kuchema zvakanyanya.
Lockdown yakadzidzisa vanhu kuti vakukwanisa kungoshambadza zvinhu zvavanotengesa vachitengesa vasina kuungana panzvimbo dzekanzuro. Saka zvinokwanisa kukanganisa avo vachange vane zvoro zvavo nemisika yavo panzvimbo dzekanzuro. Asi handioni kuti zvichadzivisa vanhu vanenge vada kuwana raramo kubudikidza nenzira iyoyo, nekuti pane dzimwe nzira dzakawanda dzekushambadza zvinhu dzisingori chete dzekuvane musika panzvimbo dzekanzuro.
Hatina kukwanisa kunzwa kudivi rehurumende zvikuru guru kota rezvimatunhu vaJulai Moyo kuti sei vave kusimbaradza kutevedzwa kwestatutary instrument 6 of 2014 sezvo vange vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi vamakombe vati makanzuru achazadzisa zvinenge zvataurwa nehurumende sezvo asina simba rekuramba zvaanenge audzwa kuti aite zviri pamutemo. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kumaguta makuru enyika anoti Harare neVulawayo. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti timira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@vovnews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.